Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 22, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vosunga kumboranwa mabasa kwemazuva maviri svondo rinouya vachimirira kuona kana hurumende ichigadzirisa zvinyunyuto zvavo zvemihoro kukundikana kwayo waramwa mabasa kwenguva yakareba. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition chekuti rirase danho remapurisa rekurambidza kuratidzira kwevanhu kwanga kwakarongwa kuitwa nhasi. Hurumende inovimbisa zvakare kuti ichaferefeta nyaya dzose dziri kupomerwa mamwe makambani ezvizvarwa zvekuChina zviri kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Chikwata chenhabvu chine mukurumbira cheDynamos chopinda munzira kuenda kuulawayo kunosangana nechikenini chisina vatambi vacho vashanu vane mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende ari mubatanidzwa weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions asangana nhasi muHarare akabuda nezvisungo zvekuti vashandi vose vehurumende vamboramwa mabasa kwemazuva maviri, chitatu nechina svondo rinouya senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo nenyaya dzemihoro nemashandiro avo. Asi musangano uyu wasungwawo kuti kana hurumende isina kutora matanho pazvikumbiro zvevashandi vayo nekukasika, vashandi vachazopinda mukurangwa mabasa kwenguva yakareba muna Gunyana. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata munyori mukuru wesangano rinopinza vashandi vehurumende mabasa, Republic Service Commissions, vaJonathan Utaunashe. Asi Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wePTUZ vatakawafira zvou kuti tinzwe zvizhinji.
Musangano wavashandi nehurumende mafederation ama unions waitika nhasi muHarare pakurukurwa zvakawanda zviri kubva kumamembers. Panga pari kuti vanhu varuda kuti pave neindefinite strike sezvo hurumende isina zvayakauya nazvo zvitsva kusvika pakupera kwezuva ranezuva. Asi mushure mokuhungurura zvakawanda, chisungo chazobuda ndechekuti paite strike mazuva maviri national shutdown Wednesday and Thursday next week. Ichi chiri chiratidzo kuhurumende kuti vashandi vanoda kuti hurumende itaure nevashandi vayo. Hongu mazuva angaita semashoma, asi muratidzo wekuti vashandi vanoda kutaura nehurumende kuri kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvichitevera mazuva maviri enational shutdown. Vashandi vehurumende vakazvipira kuramba vachienderera mberi zvikuru sei panozovhura zvikoro.
Hurukuro idzi dzava nenguva yakareba dzichingoitwa, hurumende iyi muri kuona here ichizobvuma kudayira kuzvichemo zvenyu izvi?
Tingawaridziri hurumende jira, but zviri kuhurumende kufuka jira kana kuwarira. Isu chatinoona ndechekuti kana hurumende yatadza kupa response, tinofanira kuuyawo neequal response kuintransigence and arrogance yehurumende.
Avanga vari vatakavafira zvou vanove mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, sangano riri mubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union, vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Chakadaro, dare redzimhosva rarasa chikumbiro chesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition chekuti dare rirase danho remapurisa rekurambidza kuratidzira kwanga kwakarongwa kuitwa nhasi nevanhu vachinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nedzeupfumi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rasvitsawo gwaro renyunyuto kuZimbabwe Human Rights Commission pamwe neparamende. Tabata sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi.
Urongwa wetanga tina o Suez Crisis in Zimbabwe Coalition kuti tiratidzire migwagwa zvara nhasi. Hauna kuenderera mberi nokuti mapurisa akaudzivisa vachiti hatina kutedzera zvimwe zvinodiwa mumutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Taenda kumatare techinyunyuta pamusoro pechinhu ichocho techiti mapurisa akatishevedza, havana kumbotaura nezvazvo, havana kana kumboturakidza pavanoda kuti pagadziriswe. Asi matare ati hazvina kuipa zvakaitwa nemapurisa. Saka hatina kuenderera mberi nekuti kumatare tatadziswa, kumapurisa tatadziswa.
Zvii zvamuri kunzi makava musina kunge maisa mugwaro renyu kumapurisa?
Mapurisa haana kutaura kuti chii chanyanyo kuti vanyunyute pamusoro pegwaro redu. Gwaro ravo rangoti chete hamuna kutedzera zvose zvinodiwa. Asi zvetanga tichiona inyaya yekuti takarivara kuisa nguva inotanga procession yedu nenguva yainopera. Saka taakuendazve kuti tipe imwe notification ine zvese zvinodiwa zvinotarisirwa pamutemo wese, zvese tichavapa zviripo zvese. Tovaudzazve kuti tine rimwe zuva ratinoda kupinda tichiratidzira pamusoro pezvinhu izvozvi.
Saka urongwa huma wakuhuendesa mberi kuzuva rarini?
Tiri mudishi rekuronga tichitungamirwa nemagweta edu kuti tiite zvinhu zvese zviri kudiwa. Tichazivisa zuva ratinenge tawirirana kuti ndozuva rataakunyorazve kuti ndozuva ratichada kuti tiratidzire tichinyunyuta pamusoro pezvinhu izvi.
Sachigara veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Boka rinoona nezvebvunzo reZimsec razivisa nhasi kuti mukana wekubhadhara mari yebvunzo dzegore rino wavhurwa nhasi uye uchavharwa musi wa29 mwedzi uno. Zimsec yazivisa kuti vari kunyora bvunzo vachakwanisa kubhadhara nemari yemunyika, madhora ekuAmerica kana rand rekuSouth Africa. Vachange vachibhadhara nemari yemunyika vachange vachishandisirwa musika wemari yekunze wedhora rekuAmerica richitengeswa nemadhora 454 kana kuti $1 to 454 Zimbabwe dollars. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo mutengo wedhora rekuAmerica pamusika webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe uri madhora 403 emari yemunyika padhora rimwe chete rekuAmerica. Hurumende yavimbisa zvakare kuti ichaferefeta nyaya dzose dziri kupomerwa mamwe makambani ezvizvarwa zvekuChina zviri kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi. Izvi zviri kuuya hazvo apo muzinda weChina muZimbabwe uri kupomerwawo mhosva yekutyisidzira bepanhau reThe Standard rakanyora dzimwe nyaya dzine chekuita nezvimwe zvizvarwa zvekuChina. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKaizer Sparadza vanoti hurumende iri kuferefeta makambani ose anonzi ari kutyora kodzero dzevashandi semashoko ezvemutevedzeri wegurukota rezvevashandi muparamende nezuro.
Zvakapindurwa nezuro muparamende naDeputy Minister weSocial Affairs vakativo vachanofeyafeya nokuti ndobazi ravo ndorimita izvozvo zvelabor. Saka vakati vachanofeyafeya izvozvo zvose zviri kutaurwa izvozvo kuti vaone kuti chokwadi here kana kuti kwete. Asi tinokurudzira kuti vane mari dzavo vari kunze free kuuya muZimbabwe kuzobatsira kudevelopa nyika yedu. Vese ivavo tinovada kuti vauye muZimbabwe, asi vanoita izvozvo vachitevera mitemo yedu yemuno munyika.
Izvi zviri kuuya paita ropa rakaipa pakati pebepanhau reThe Standard nemuzinda weChina muZimbabwe. Muzinda weChina uri kupomerwa mhosva yekutyisidzira vatore venhau reThe Standard vakanyora nyaya dzaipomera zvimwe zvizvarwa zvenyika iyi mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi. Bepanhau iri rakanyorawo nyaya richipomera zvizvarwa zvekuChina mhosva yekusvibisa nharaunda, kuba zvicherwa, kuchikora kodzero dzevashandi uye kuita zveori. Muchevedzere wemupepeti wenhau mukuru weThe Standard vatanga ichipangura vanoti havasi kuzobvuma kuchisidzirwa kuti vasanyore nyaya dzakadai.
Hakuna kana umwe chete zvake wemakambani atakanyora nezvavo tichiburitsa nokutsoropodza mashandiro avo. Hakuna wakauya kwatiri pevemakambani ava.
Asi mutauriri wemuzinda wechina muzimbabwe akanyora padande mutande retwitter achipomera bepanhau iri mhosva yekunyora nyaya dzekunyepa. Mutauriri uyu asina kudomwa nezita atiwo The Standard iri kunyora manyepo ari kushambadzirwa nemasangano akazvimirira anowana rutsigiro kubva kunyika yeamerica akaita seInformation for Development Trust aine chinangwa chekukanganisa ushamwari hwenyika yeZimbabwe neChina. Muzinda weChina wakavimbisa kutorera vatore venhau ava matanho akaomarara asi havasina kutaura kuti ndeapi. Asi vachipangura vanotiwo nyaya dzavakanyora dzine humbo hwakakwana.
Tiwe Standard tinoshanda zviri pajekerere uye hatina ukama hwerima kana mubatanidzwa wepasi pemvura nani nani zvake mukushanda kwatinoita.
Vachipangura vakati makambani aya akasununguka kuuya nehumbo hunopikisa zvavakanyora kana kuenda kunomhanara kusangano reVoluntary Media Council Zimbabwe kuti rivayananise. Mushandi mubazi rezvekuburiswa kwemashoko pamuzinda weAmerica munyika Rasizani Weza vanobvuma kuti vakaona chinyorwa chakaburiswa ichi asi vanoti hachitaure chokwadi maererano nerutsigiro rwavanopa kumapepanhau akazvimirira. Nyanzvi munyaya dzezvekuburiswa kwemashoko vaRashwit Mukundu vanoti mashoko emuzinda weChina anotoratidza simba guru rine nyika yeChina pamusoro pehurumende.
Nyaya yekuti maChina anotyisidzira vatori venhau kunyanya vebepa reStandard inoratidza simba ravainaro pamusoro pehurumende yeZANU-PF kuti vanogona kutaura vachityisidzira zvidzvarwa zvemuZimbabwe pamusoro penyaya dzinenge dzanyorwa mapepanhau.
Sangano reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe richinyora padande mutande retwitter rinoti kunyange dzimwe nhengo dzaro dziri kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi handi makambani ose ekuChina ari kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Masangano anomirira vechidiki munyika pasi peNational Association of Youth Organizations anoti hurumende ngaimbomira kudzora chirongwa cheNational Youth Service kudzamara yaongorora mhosva dzese dziri kupomerwa vechidiki vakambopinda muzvirongwa zvakadai apo chakaparurwa muna 2001 kusvika pachakamiswa muna 2007. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakataurwa nemukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa munayo vaMcDonald Munyoro muchichemo chavo kuparamende zvichitevera urongwa hwehurumende hwekuda kumutsiridza chirongwa cheNational Youth Service.
The government should appoint a commission of inquiry into the alleged human rights violations and violence committed by the past NYS program graduates in order to establish what actually went wrong.
Hurumende ngaiumbe komisheni ichaongorora mhosva dzakaparwa nevakambopinda muchirongwa cheNational Youth Service kuti iongorore kuti chii chaiitika uye kuti pave nekupodza marwadzo zvikuru sei kune avo vakatyorerwa kodzero dzavo.
Vamunyoro vakati chirongwa cheNational Youth Service chakanaka asi hurumende inofanira kutanga yagadzirisa zvakakanganisa chirongwa ichi pekutanga uyewo panofanira kuva nemuonera pamwe munyika kuti chirongwa ichi chofambiswa sei. Vechidiki vakapinda muchirongwa ichi vaipomerwa mhosva dzekuita zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF uye kushandiswa muzvirongwa zvaityora kodzero dzevanhu zvakaita seOperation Murambatsvina. Masangano akaita seAmnesty International, Amani Trust neZimbabwe Women Lawyers Association akaburitsa humbowo achipomera vechidiki ava mhosva dzakawanda dzakaita sekubata chibharo nekurova vanhu. Nekuda kwaizvozvo vamunyori vati vakawanda munyika vanotya kana vakanzwa nezvechirongwa cheNational Youth Service. Izvi zvatsinirwa nemukuru werimwe sangano rinomirira vechidiki reYouth Forum vaAvoid Masiraham.
asi chakanyanya kutikoshera isusu seyouth forum kuziva kuti ndezvipi zvatiri kuendesa mberi nekuva nechirongwa ichi. Kunyange chakanaka, asi chinofanira kunge chiri chirongwa chodzavana kuchengetedza kuchengetedza runyararo uye kutumudzira nyika yezva, kwete kuti chive chirongwa chinoshandiswa namapato ezvematongerwo enyika kurikruta vana vechidiki kunyanya munyaya dzemhirizhoo.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri muchikamu chevechidiki chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaStephen Sakosi Chuma vaudza Studio 7 kuti donzvo rechirongwa ichi rakanaka asi rinozovhiringwa nekiitazve matongerwo enyika.
Challenge iri yaitika kana challenge hombe panyaya yeNational Youth Service yemuno muZimbabwe ndeyekuti iri kushandiswa neboka rezvematongerwo enyika ZANU-PF kushungurudza vagari ende uye timing yacho iri kupushwa nyaya iyi. Kana chitanda zvakamboitika kumashure zviri pachena ZANU-PF inoda kushandisa National Youth Service semilitia group yekuzoti kana yadyiwa maelection yochirova vabereki nekushungurudza vabereki sezvatakamboona kumashure muna 2008.
Imwe nhengo yeZANU-PF Youth League vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti kudzorwa kwechirongwa cheNational Youth Service kwakanaka vachiti chinoenderana neurongwa hwevechidiki munyika weNational Youth Policy.
Ikuda kuti tinobata vagari vese muZimbabwe zvisinei nebato rako, zvisinei nebato raunobva kana nzvimbo yaunobva nerudzi rwako, chingotarisa nyaya idzodzo dzepatriotism kuremekedza nyika yedu nekuda zvakamirirwa nenyika yedu. Ende inyaya iri paconstitution bumbiro redu renyika yeZimbabwe, inyaya iri muYouth Council Act, inyaya iri muNational Development Strategy 1 chashanda kubva muna 2021 kusvika muna 2025.
Sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki retired Major Matthias Tongofa vati komiti yavo ichanzwawo kubva kugurukota rinoona nezvevechidiki pamwe neveruzhinji munyika uye ichazotura gwaro rayo kuparamende kuti izive zvinenge zvabuda mutsvakurudzo yavo chirongwa ichi chisati chaparurwazve. Dare remakurukota rakaita chisungo muna kubvumbi gore rino chekudzora chirongwa ichi uye pari zvino pari kurongwa waro wekutangisa chirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira munguva dzechimbi chimbi nenjodzi vanoti vanhu vangangosvika vapfumbamwe vaurayiwa usiku hwemusi wechina nechishanu mukurwisana kwakasimba pakati pezvikwata zvakapakata zvombo muguta guru reLibya, Tripoli. Nhengo dzeparamende muAmerica dziri kuferefeta mhirizhonga yakaitika pamuzinda weCapitol Hill musi wa6 ndira gore rapera dzinoti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasarudza kusada kutora matanho kwemaawa anodarika matatu apo zviuru zvevatsigiri vavo zvakapinda nechisimba muCapitol Hill zvichiedza kumisa kutambirwa kwekukunda kwavaJoe Biden musarudzo yemutungamiri wenyika. Zimbabwe iri kukurudzirwa kudzika mitemo yakasimba inobatsira mukuderedza kumbunyikidzwa kwevanhu vachishandiswa kana kuendeswa kwavasingadi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro iri rinonzi 2022 Trafficking in Person Report, vakafanobata chigaro chemiriri weAmerica muZimbabwe amai Meg Riggs vaudza Studio 7 kuti gwaro iri rakakosha zvikuru mukuedza kudzivirira dambudziko rekumbunyikidzwa kwevanhu vachizoguma vobatwa senhapwa kana kumanikidzwa kuita zvepabonde. Kazhinji vanhu ava vanenge vanyeperwa kuti vari kuenda kumabasa. Vati Zimbabwe haina zvakanyanya zvairi kuita kugadzirisa dambudziko iri.
The government of Zimbabwe, however, did not demonstrate overwhelm increasing efforts compared with the previous reporting period, even considering the impact of COVID-19 pandemic on its anti-trafficking capacity. The government did not amend its anti-trafficking law to criminalize all forms of trafficking. Zimbabwean authorities did not identify any trafficking victims or provide care for victims in its designated shelters. They did not convict any traffickers. Therefore, Zimbabwe remained on the Tier 2 watch list for the second consecutive year.
Hurumende Zimbabwe inakuratidza kuti pane zvimwe zvakawanda zvavakaita zvichienzaniswa nezvavakaita muna 2021 kugadzirisa dambudziko iri kunyangwe zvazvo tichiziva kuti kwaive nedambudziko recovid-19. Havana kuvandudza mutemo wavo kuti vakwanise kuti ive mhosva kune vese vanoita mhando dzakasiyana siyana dzekumbunyikidza vamwe.
Zimbabwe ive pachidanho chiri nani, amai Riggs vakurudzira hurumende kuti ipe zvikwanisiro kune vanorwisa nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu idzi.
The report provides 11 priority recommendations for action to combat human trafficking in Zimbabwe, including recommendations the government aimed its anti-trafficking law to criminalize all forms of trafficking in line with the 2000 UN TIP protocol. Renew, implement and allocate sufficient resources to the anti-trafficking national action plan.
Zimbabwe yakakurudzirwa kuita zvinhu gumi nechimwe kugadzirisa dambudziko iri kusanganisira kuvandudza mutemo, kuwanisa zvekushandisa zvakakwana kuanti-trafficking national action plan napamwe nekuti nyaya dzevanobatwa nenyaya iyi kumatare dzifambiswe nechimbi chimbi.
Vana vadiki kubva kuZimbabwe vanonzi vari kusanganawo nedambudziko iri vachiburiswa muZimbabwe kunoshandiswa munyika dzakapoteredza dzakaita seSouth Africa. Gwaro iri rinotiwo vamwe vana kubva kuMozambique neZambia vanombunyikidzwa mushure mekupinzwa muZimbabwe zvisiri pamutemo. Vanhu vakawanda vanoguma vombunyikidzwa kuSouth Africa vachibva kunyika dzakaita seNigeria neSomali vanonzi vanodarikawo nemuZimbabwe. Asi vachipindura amai Priska Madziviridze vanova gweta rebazi rinoona nezvemukati menyika vati gwaro iri harisi kutarisisa kuti Zimbabwe sedzimwe nyika yakavhiringwa nechirwere checovid-19 izvo zvinovavo zvakakanganisa mabasa ekudzivirira kumbunyikidzwa uku.
Mukubuda netsvakurudzo yavakauya nawo vaifanirawo kuona nguva yatanga tiri nguva yechirwere checovid-19 kuti nezvaiitika kuti mameeting aisakwanisa kuitwa, vanhu aisakwanisa kufamba, nezvainga zviripo hapana zvizhinji zvaikwanisa kuitika nekuda kweirori denda recovid-19. Panyaya yebudget, government yakatotipa an allocation titori nevote on trafficking in persons weya tiri kushandisa kuita mamwe maactivities ari kuitika iwaya.
Panyika dzose dzemuAfrica, Namibia ndo chete iri mutaya 1 mune nyika dzine mitemo yakanaka dzinosanganisira America nedzimwe dzakabudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chine mukurumbira munyika cheDynamos chiri munzira kuenda kuvulawayo kunosangana neChicken Inn chisina vatambi vacho vashanu vane mukurumbira. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Shondo rimwe chete ichangobva kusangana neFC Platinum iyo iri kutungamira gungano iri. Dynamos yatarisana nerimwe gomo rine mukwidza apo iri kunanga kuBulawayo kunosangana neChicken Inn iyo iri pachinzvimbo chechipiri patafura yeKasolaga Premier Soccer League. Vachitarisa matambiro ari kuita zvikwata zviviri izvi, vaongorori vemutambo wenhabvu havasi kupa dhimbare kana kamukana zvako kekunokunda muBaba Field Stadium mangwana. Pamusoro pezvo, Dynamos ichange isina vatambi vavo vashanu vane mbiri vanoti Bill Antonio oyo ari kuBelgium uko ari kutsvaga basa pamwe naShadrack Nyawa, King Nadolo, Brandon Mpofu naRalph Kaondera avo vakakuvara. Mumwe mucheveri wemutambo wenhabvu vatinotenda Kanyama vanoti Dynamos haimire mumutambo wezvikwata zviri kurwira kutora mukombe izvi.
Ndene musi haisi kunyatsotamba zvirikunyatsokuoneka chaizvo chaizvo bhozi nemainjerezi ainayoka handikuone chinorohwa.
Asi murairidzi wechikwata ichi Tonerai Ndiraya haasi kutarisa zvese izvi achiti varugadzirira zvakasimba kuti vafadze vatsigiri venhabvu kwete veDynamos. Chete.
Aiwa, tiri kugadzirira zvakanaka. Tichaedza nepatinokwanisa. Titambe tifadze vanhu.
Chicken Inn neDynamos dzakasonana neFC Platinum iyo ine mutambo usina kunyanya kuoma pamusha neZPC Kariba mangwana zvekare. Chiri kunakidza ndechekuti zvikwata zvese zvitatu zviri kutungamira gungano iri zviri kutamba mangwana zuva rimwe chete Cranbourne Bullets ine Harare City muVengere Stadium. Uko Yada iri muNational Sports Stadium neNgezi Platinum Stars iyo iri kurairidzwa naBenjamin Mwariwari uyo akaita mukurumbira mhiri kwemakungwa. Ngezi haisi kufambirwa nezvinhu zvakanaka zvekuti iri pachinhanho chetsere mapoints 14 pasi peFC Platinum. Asi mutambi wechikwata ichi Leslie Kashitigu anoti vatsigiri vavo vasaore mwoyo nekuti mufaro uri munzira.
Muno masapota zingezi nokuti mungoramba muchiti sapoto chabuda mawina nouya saka tichikuramba tichipusha kuti tiwanikwa tichiramba tichiita mawina.
Mitambo iri kuenderera mberi nesvondo apo zvikwata zvemubhulawayo Highlanders neBlue City zviri kusangana muBarber Field Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri kufamba nzira dzakasiyana. Highlanders ichida kukwira kudenga kurwira mukombe, Blue City ichida kupunyuka kubva madhaka mairi. Mumwe mutambo mukuru zuva iri uri muNational Sports Stadium apo pari kusangana Capes United neManica Diamonds tisingakanganwe Triangle neBlack Rhinos pamwe neTenax iyo iri kusangana neBulawayo Chiefs. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nezveurongwa hwevashandi vehurumende hwekuda kurangwa mabasa svondo rinouya kwemazuva maviri pamwe nekurambidzwa kwesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuratidzira nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vashandi vehurumende vosunga kumborangwa mabasa kwemazuva maviri svondo rinouya vachimirira kuona kana hurumende ichigadzirisa zvinyunyuto zvavo zvemihoro. Kukundikana kwayo vorangwa mabasa kwenguva yakareba. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition chekuti danho remapurisa rekuarambidza kuratidzira kwanga kwakarongwa nhasi risendekwe parutivi. Hurumende yovimbisa zvakare kuti ichaferefeta nyaya dzose dziri kupomerwa mamwe makambani ezvizvarwa zvekuChina izvo zviri kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 22 kuNtulikazi 2022 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umthetho kumele ume uqonde nta ungathathi hlangothi kuyindlela engalunganga kuyindlela ehambisa ibizo leZimbabwe emhlabeni wonke jikelele siphume sililizwe elibi kakhulu.
Abe crisis in Zimbabwe coalition sebe mangalele amapolisa emthethwandaba we high court kulandela ukwaliswa kwabo ukutshengisela ezitaladeni bekhonona ngokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Uhlelo lokubhadalela abafundi abaloba imihloliso yalonyaka ama examination fees luvuliwe namuhla abazali abanengi bekhala ngokuthi abala mali. Uhoza Friday sileqembu likamasikandi elizibiza ngokuthi abafana bakamacala liphete idlalate lalo lesithathu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abe crisis in Zimbabwe coalition namuhla bakweze udaba lwesiphangiphangi emthethwandaba we high court bephikisa isinqumo samapolisa esokubalela ukufola betshengisela phezu kokuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende kanye lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kutshengisela bekumele kwenziwe lamhla, kodwa akusenzakalanga njengoba amapholisa eyalile ukunikeza imvumo yokwenza njalo. Abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition balobela amapholisa mhla ka-14 kuyonale inyanga ewazisa ngohlelo lwabo lolu, kodwa amapholisa abazise ekuqaliseni kwaleviki ukuthi bangeke baqhubeka betshengisela ngoba bengazange balandele isigaba sesikhombisa u-Section 7 somthetho wezokulondoloza ukuthula we Peace and Order Act. Umgcini sihlalo we Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Peter Mthasa ulandisa ngamanyathelo asebezowathatha.
Unfortunately, we did not succeed. The court confirmed the prohibition of the Zimbabwe Republic Police, citing that we had missed out
asiphumelelanga ke umthethwandaba ugcizelele lokho okuthiwa ngamapholisa ngaphambilini ukuba kasizange senze okudingakalayo ku-Section 7.
Umkhokeli wenhlanganiso yezokholo ye-Divine Destiny in Zimbabwe okulilunga lomanyano wenhlanganiso we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uBishop Anselimo Magaya, ulandisa kabanzi laye ngokunye kwalokho abekade bengakho kulokhu kufola andubana balelwe ngamapholisa kanye lomthethwandaba.
The denial of bail for those that have been arrested, we see that as real persecution.
Ukwalelwa kwabanye ukuhlawuliswa imali yebheyili yalabo abayabe bebotshiwe sibona ingani kungekuhle.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uyakusola ukwaliswa kwabakade befuna ukutshengisela namhlanje.
Umthetho kumele ume uqonde nta ungathathi hlangothi kuyindlela engalunganga kuyindlela ehambisa ibizo leZimbabwe emhlabeni wonke jikelele siphume sililizwe elibi kakhulu.
Abe Crisis in Zimbabwe Coalition laba bebemelwa ngumnumzana Trust Manda osebenzisana labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights Setelechara. Kunjalo nje abameli benhlanganiso zababalisi phansi komanyano owe Federation of Zimbabwe Educators Union for ZEU baphumele sinqumo sokuthi bazakhalala umsebenzi okwensuku ezimbili kusukela ngolwesithathu lweviki ezayo emhlanganweni abawenzele eHarare namhlanje. Bavumelene njalo ukuthi lumanyano uzathumela incwadi yokukhalala umsebenzi kumqhatshi abomanyano wenhlanganiso zonke zezisebenzi zikahulumende abeZimbabwe Confederation of Zimbabwe Sector Trade Union. Labo bagcizelele ukuthi bazamanyana lowababalisi owe Federation of Zimbabwe Educators Union ukukhalala umsebenzi okwensuku ezimbili kusukela ngolwesithathu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhlelo lokubhadalela abafundi ukubhala imihloliso yalonyaka ama-examination fees luvulwe namuhla, abazali bekhala ngokuthi kabalamali. Izimseki yazise ukuthi abafuna ukubhadala ngedola leMelika kumbe irandi lakwele South Africa bavunyelwe. Ithe njalo labo ababhadala ngedola leZimbabwe kumele babekwazi ukuthi bazahlawula imali elingana ledola leMelika kusetshenziswa i-exchange rate kahulumende eyamadola angamakhulu edlula amane aweZimbabwe, i-$455 kudola linye leMelika. Kodwa isimanga ikuthi i-Reserve Bank ithi idola leMelika elilodwa lilingana lamadola eZimbabwe angamachumi amane lantathu, 1:403. Uhlelo lokubhadala ama-examination fees lolu lugqitshwa mhlaka 29 kulinyanga. O-grade 7 bazabhadala i-$10 kumbe imali elingana layo izifundo zonke. Abe O-level bazabhadala $11 isifundo ngasinye, kuthi abe A-level bona babhadale $22. Sixoxe lomzali ohlala eFilabusi, umnumzana Sifanjani Zabalaza Bebe, yena othi abanengi abasoze bayenelise limali.
Ngiyakubona ukuthi kuqhamalazile kwinto kwakhona, ngoba into leyi ihulumende konke lokhu kuzingatsha zikahulumende oyi-1, ukuthi nxa kuvele kuyinto eqoto kumele ukuthi kusebenze i-rate A1, ngoba ukuthi kwelinye uhlangothi i-rate itshintshe, kwelinye uhlangothi uthole singeyinye, kodwa kuzingatsha zikahulumende zodwa zonezo. Kuyasimangalisa kakhulu, kuyasitshengisela njalo lokuthi i-direction yona iyabe singasekho esadini kahulumende, ngoba yona vele i-rate yona le efakwayo kuzona ezindawo ezimbili ayisiyo esiyisebenzisayo thina mazibhoda ngaphandle la. Yona isifika ku-800 vele esebenzayo kathesi. Zona lezo nje kuphelela nje kwemicabango nje kahulumende ongasakwaziyo ukuthi abambe ngaphi. Sephongukuyenza kube nzima ukuthi i-rate ayifake phezulu, ngokuthi uyakwazi ukuthi le mali kayikho, abe sephongukujobelela nje kuphela abongufaka i-rate ayicabangayo evele ingasebenziyo, ngoba lezitolo kayisebenzi yona le i-rate something kusebenza e-800 kathesi, i-rate esesiyisebenzisa. Kuyasivezela sobala ukuthi amaplani aphelile kunogwaja la, amaplani aphelile, unogwaja uphelele ngamaplani, sephongukuvovela nje kuphela izinto ukuthi kuhambe.
Uhlelo lokubhadala i-exam fees lolu lusungulwe namuhla njalo lugqitshwa mhlaka 29, okungangokuthi ungehluleka ukubhadala phakathi khonapho umntwana kasoze abhale. Ubona bekhona yini abaningi abaza kwehluleka ukubhadala?
Lelo kuliqiniso elisegcekeni babuNkomo. Ngike ngakhulumisana sibili lababalisi abathize kwezinye izikolo, bangivezile ukuthi bakhona abantwana ababona bele potential enhle kakhulu ukuthi nxa bengabhala bangaphuma lakho, kodwa ngenxa yokuthi izimali kazikho bayehlulekile ukubhadala labo bantwana. And kuyinto ehluphayo kakhulu, ekhathaza kakhulu lebazalini khonapho ukuthi izimali kazikho babuNkomo, kazikho, abantwana abaseli abaningi bengabhadalanga njalo belesifiso sokuthi ngabafunda baye phambili. So kuyinto elusizi kakhulu esigabeni sethu kakhulu lapha emakhaya emaphandleni, lapho okwemali khona engatholakali khona ngaphandle kokuthi umuntu azathengisa izimbhida zona lezi ukuthi uzubhadale. Ngokunjalo kuyinto sibili esegcekeni ukuthi baningi abantwana abangabhadalanga abangasoze babhale imihloliso yabo ngenxa yokuswela imali ngodubo lonalolo esibhekane lalo babuNkomo.
Umnumzana Sifanjani Sabalaza Bebe ngumzali ohlala eVokola eFilabusi. Vavikwa bebalutshwana kakhulu abantu emaphandleni abayahlola amagama abo kuluhlu lwabazavota kukhetho oluzayo olevoters roll. Abanye bathi baphatheke ngokuphandela izimuli zabo nangu umnotho ungamanga kuhle. Ngokunjalo bathi kabalaso isikhathi sokuyahlola imininingwane yabo. UGibbs Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Abantu eGwanda eTsholotsho elupane lezinye indawo abakhulume leStudio 7 bathi kukhanya engani uhlelo lokuhlola amagama kuluhlu lokuvota aluqhutshwa kahle owamanje ngoba balutshwani kakhulu abahlola amagama abo kuvoters roll ethulelwa uZulu iZimbabwe Electoral Commission. Umnumzana Philip Gawule ohlala eJolojo njalo olilunga lebandla lezanu PF uthi
kathesi nje ngikhuluma so ngise DDF training center lapho kuqhubeka khona umsebenzi onjengawona lo engunanzelelayo ukuthi abantu bakhona kumaya ama-centers kodwa kwamaya ama-centers lakho ngibona ngani kule abantu abalutshwana angingazi ukuthi abantu babuya ngakulutshwana ukuthi kumele kube lo mkhankaso sibili nalona odingakala i-voter education iyadingakala ngoba i-apathy yakhona i-attendance yakhona iphansi kakhulu engikubonile ngoba le mawadini ngalapha embhode khona engikhangele khona ngabona ukuthi hayi abantu babuya qo sibili kwakutshengisela khonokho nje ukuthi hayi kumele kube le voter education.
Ugawule uthi kulabanye abahlola amagama abo besebenzisa omakhalekhukhwini.
So maybe yikho kubangela i-apathy naleyo.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane laye uthi
izolo ngangafika khona esikolo sakithi lapha eKwara iPrimary ngisiyahlolisa elami ibizo. Ngafika ngaxoxa labo abahlolisayo abangazi sekhona bathi abantu akabezi ngobunengi so into ekhona abalabo abahamba emakhaya bathi abantu nxa befika bebatshela ukuthi bayehlola bathi abantu sebekhathele ngoba bengazi bethi bayavota abantu bathi impumela kayiphumi ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Macebo Dube ohlala enqameni esebeleni seMathewini South laye uthi
indaba yokuhlola i-voters roll leyi abazange bayivezwe okuzwayo ebantwini ukuthi abantu babekwazi nje ukuthi bayi-publicize abantu abaningi babeyazi njengangapha eGwanda North emakhaya vele abantu bakhohliwe ngakho lokho akulandawo ezivuliwe ezaziwa ngabantu ukuthi laphana kufanele lihambe liye-checka ku-voters roll angeso abantu beze begade beGwanda maybe kho lapho abangathola khona ama-facilities anjengalawo ngala sizwanga ukuthi kulabantu belokhu abezekha babuya abahamba le-voters roll bebonisa abantu. So owesibili abantu vele kabalandaba le-voti ngoba kunini bavota 42 years akulatshintsho luba khona. So abantu abaningi vele uma usithi uyaxoxa labo uyabezwa nje bayazikhulumela ukuthi hhayi thina okwamavoti lokhu vele sisaphongukwenza but asikaze sibone kusiba lo tshintsho.
IZimbabwe Electoral Commission isanda kwethula umbiko oveza ukuba balutshwane kakhulu abantu ababhalisele ukuvota kukhetho oluzayo eMathebeleland South kobulawayo leMathebeleland North. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoGibbs Dube.
Kulife Talk lamhlanje sikhangela ukutshengisela obekuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela ezimela izisebenzi zikonona ngeholo eliphansi. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
Uhulumende kamongameli Joe Biden weMelika lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris uthi uzimisele ukulwisana lomkhuba osubhahile emhlabeni jikelele wokusetshenziswa kwezisebenzi ziphathwa njengezigqili i-forced labor. Uthi njalo uzavimba ukungena kwempahla kweMelika ezilungiswa ngamankampani aziwayo ukuthi alalo mkhuba wokuphatha izisebenzi njengezigqili. Kungalesi sizathu eMelika liphume lomthetho oqale ukusebenza mhlaka 21 Nhlangula lonyaka owe Uyghur Forced Labor Prevention Act kumbe FLPA. Umthetho lo uvimba ukungena kwelemelika kwempahla evela esigabeni se-Xinjiang, Uyghur Autonomous Region, Xinjiang, kanye lezinye izigaba ezibushwa ngokungekho emthethweni ngele-China, ngaphandle kokuba osomabhizinisi abangenisa leyo mpahla belakho ukuveza ubufakazi obukhomba ukuba impahla lezo azilungiswanga ngamankampani agqiliza abantu. Esigabeni ese-Xinjiang, ele-China liyaziwa ukuthi libusa ngodlame, lidala amacala okuhlukuluza abantu, linganaki ulungelo loluntu. Kunje kulenkamba lapho abokholo lwe-Muslim labezinye inkolo abaphathwa luklubhu bebanjwa ngamandla ukusebenza bengahlawulwa, abesifazane bedlwengulwa, abanye bebanjwa ngamandla ukuthi bengalandeli ukholo abaluthandayo. Ukusetshenziswa ngembamba ngamandla kuqhubekela phambili langaphandle kwenkamba ezise-Xinjiang, njalo abanye bohlobo lwesi-Uyghurs labeminye imihlobo babanjwa ngamandla ukuyasebenzela kwezinye izigaba ezibushwa ngele-People's Republic of China okungekho emthethweni. Umthetho owe-UFLPA uhle waqala ukusetshenziswa ngabogatsha olubona ngokungena kwempahla labantu kwele-Melika olwe-Customs and Border Protection, CBP, bebona ukuba impahla yonke engena elizweni evela kwele-Xinjiang ngiswe lokwenjiwa kulelo lizwe ngempela. Zonke impahla ezizatholakala ukuba zilungiswe izisebenzi ezibanjwe ngamandla azisoze zivunyelwe ukungena eMelika ngabogatsha lwe-CBP. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken, uthi i-State Department izimisele ukusebenza ledale lephalamende le-Congress incedisana lezinye inhlangothi zikahulumende ukulwisa ukusetshenziswa abantu ngembamba ngamandla e-Xinjiang, njalo bazimisele ukuqinisa ubudlelwano lamanye amazwe lokubambana lawo ukulwisa ukwephulwa kwelungelo loluntu. U-Blinken uthi sesithethe amanyathelo aqinileyo okwenzela ukuthi kube sobala ukuthi okwenzakalayo kwele-Xinjiang akulunganga. La manyathela agoqela ukuncitshwa amavisa kweziphathamandla ezisebenzelana lohulumende we-China ukuncindezela abantu, ukubafakela izijeziso zenotho phansi komthetho we-Global Magnitsky Act, ukubavimba ukuthengisela impahla kwamanye amazwe. Uqhubeke ethi u-Blinken, sibambane labanye bethu abezinye iy'ngatsha zikahulumende, sizaqhubeka sixoxisana lamankampani akwamanye amazwe, sibakhumbuza ngemithetho yase-Amerika yokungena kwempahla elungiswa ezigabeni ezingananzi ilungelo loluntu leyamanye amazwe abangane bethu. U-Blinken ungeze ethi, siyaqoqana lamanye amazwe emhlabeni jikelele angabangane bethu ukuthi bangasekeli ngitsho lakancane ukwephulwa kwelungelo loluntu emazweni omhlaba, njalo bengathengi impahla elungiswa emazweni aziwayo ukuthi aphatha kubi izisebenzi ezilungisa leyo mpahla kwele-Xinjiang, njalo abambane lathi ekuphakamiseni ilizwi lokusola ucuku olwenziwa ngele-People's Republic of China ukuze lishiyane lomkhuba olunya abalwenzayo lokungana nanzi ilungelo labantu ababanjwa ngamandla ukusebenza kungelambadalo njalo bebahlukumeza.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo usengazokhela amalahle ekhanda umqeqeshi weqembu lenguqu ele-Highlanders uBalte Mabrito ngokusola akwenze onompembe. Kubika uJoseph Njanji.
UBrito usengazithola la esehlawuliswa inhlanganiso ye-Premier Soccer League ngokwala kwakhe elokhu yesola indlela onompembe abaphatha ngayo imidlalo. Lo mqeqeshi uselamaviki ambalwa ekhala ngokuthi abanompembe bayekelela amaqembu edlalisa isikhathi.
Six stops, wasting of time. Time.
Umdlalo umiswe ngemihla yesithupha kudlaliswa isikhathi njalo nje, kodwa uthole kufakwa imizuzu emibili kuphela ekugcineni komdlalo. Wonke umuntu kumele acabange kuhle ngakho lokhu ngoba sonke sifuna ukudlalwe ngendlela eqondileyo.
Ensukwini ezidlulileyo abaqeqetshi ababili abathonomen mapeza oyiqembu le-FC Platinum kanye lo-Johannes Numa oyiqembu le-Manyika Diamonds bahlawuliswe inkulungwane lamakhulu amabili yalamachumi amahlanu zamadola asemelika ngemva kokuba besole ukusebenza kwabanompembe. Lokhu kuqukethwe ku-Order 13 owe-PSL Standing Orders Offences and Fines othi kulicala ukuba abadlali kanye leziphathamandla bezwakale bekhuluma besithi kulokuqilibezela ekuqhutshweni kwemidlalo yesigaba saphezulu. UBrito useqeqetshe iqembu le-Highlanders kwimidlalo emine lapho anqobe kwemibili waba ngutshikilobhanqa kowodwa, kwathi kowesine unqotshwe liqembu le-Wawa ngeviki edluleyo. Kuliviki iqembu le-Highlanders lizadibana nelibulawayo City enkundleni ePapa Fields ngensonto. Ngomgqibelo enkundleni efanayo kulo mdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu le-Chicken Inn lele-Dynamos, lawa maqembu angena kumdlalo wawo. Ele-Chicken Inn lihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamachumi amabili lanye, kuthi ele-Dynamos lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo engamachumi amathathu lesithupha. Umqeqeshi weqembu le-Dynamos uThondera Indiraya uthi kuza kuba ncane indawo emagumeni.
Been very difficult. Kuhlezi kusiba nzima kithi njengeqembu ukuthi sithole impumela enhle kobulawayo, ikakhulu nxa sidlala leqembu le-Chicken Inn. Sizazama ngamandla ethu bonke, njalo siyazi akusoze kube lula, kodwa sizalwisa lathi njengamadoda.
Eminye imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-Cranbourne Bullets lizemukela ele-Harare City ngaseVengere. Iqembu le-FC Platinum lizadibana le-ZPC Kariba ngaseMandava, kuthi iqembu le-Yada lizancikilana lelenkezi Platinum Stars ngase-National Sports Stadium. Ngensonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Manyika Diamonds ngase-National Sports Stadium, kuthi iqembu le-Triangle lizadlebhana lele-Black Rhinos ngase-Gibo, kube sekusithi iqembu le-10X lizadibana lele-Bulawayo Chiefs ngase-Vengere. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembu likamaskandi elizibiza ngokuthi abafana bakamacala liphethe idlalade lalo lesithathu.
Washinjiso umntana kumameko lakasayo ngeno alamoise mwala. Washinjiso umntana kumameko lakasayo ngeno alamoise mwala.
Iqembu leli lidabuka eCholocho kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo uMajosi.
UMajosi ngumfana omncane owaziwa ngoJoshua Ndlovu laphaya eJimila la ngibuya khona. Ngokomculo ngicula ngilapha eSouth Africa lapho engenza khona umculo kamaskandi. Iqembu engiliholayo iqembu labafana bakamacala, ngiphinde futhi ngisebenze ngumajosi qeda kusemnandi. Sengihambe kakhulu emaqenjini lawo engiwaholayo abafana bakamacala, kusho ukuthi senginamadlalada amathathu ngisebenza ngaphansi kweqembu abafana bakamacala. Ngibe namadlalada amathathu ngisebenza ngaphansi kweqembu uMajosi qeda kusemnandi.
Idlalante leli lilengoma ezilichumi ezigoqela ethi sebaliqeda, ukhona ozokhala, abekho, ntombi zodwa, kanye leyisihloko sedlalante ethi indoda ayibuzwa.
Uma wesekile ambopa amapolisa wenkuluma mama ngizimbuye ngqothi. Uma wesekile ambopa amapolisa mangkuluma mama ngizimbuye ngqothi. Uma wesekile ambamba amapolisa mangkuluma mama ngizimbuye ngqothi.
Utholakala ngapi umculo wenu?
Bangaxhumana nami kule nombolo 462-631-9673, 462-631-9673.
sizo kwenza show ukuthi kuleli dlala nje lizophuma manje umculo wethu uzotholakala kuma online stores kuzo zonke indawo sizofaka umculo wethu ukuze noma ngabe ukuphi uthole umculo wethu kanti ke ikhona lapha ni Facebook page uMajozi qeda kusemnandi nakhona uyakwazi ukuthi uqhumane nathi uthole konke nje ofisi ukuthola
Abalandeli ubachiyela wapha manje
engakusho kubalandeli bomculo wesintu sicela nje nisupport kakhulu kukho konke nje sikwenzayo sikwenza ngenhloso yokuthi simkhumbuze simvuselele simkhumbuze emuva ngawo lo mculo wethu wesintu simkhumbuze isintu sethu abantu bangalahla amasiko sicela nje nisupport kakhulu ukuze sikhule sibe namandla akho konke lokho esikwenzayo njengabaculi benu elibathandayo nathi siyamthanda kakhulu
uphuma ke enkundleni uMajozi leqembu lakhe le abafana bakamacala ngale Abafana bakamacala besigqibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili Abe Crisis in Zimbabwe Coalition sebehambe emthethwandaba kulandela ukwaliswa kwabo ukutshengisela ngamapolisa. Uhlelo lokubhadalela abafundi abaloba imihloliso yalonyaka ama-examination fees luvulwe namuhla, abanengi bekhala ngokuthi abalamali. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.